mutongi wedare repamusoro ama Edith Mushore vatora mutongo wekuti vachombo vabhadhare zviuru zvishanu zvemadhora semari yechibatiso uye kuti vazvipire kumapurisa katatu pazuva vasiye mapepa emba yavo ekumount pleasant kudare vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekusasvika kumahofisi ebazi rezvematunhu pamwe nekubhanga guru renyika reserve bank of zimbabwe gweta ravachombo valavhumawo madhuku vati vafara kuti vachombo vave kuzobuda muusungwa mushure mekugara muusungwa kwenguva refu
tinofara vachombo vapiwa base dare ravhumirana nesu kuti zvese zvaitorwa nemamagistrates sezvo vanga vachikanganisa vakatyora mutemo vakatyora even mutemo wekuti vakagara muchitoki sekudarika 48 hours saka dare ravapa bheli vanobhadhara bheli re5000 vachitoripota kumapurisa sezvataurwa izvozvo nekungosarendawo mapasipots avo nezvatanga takataura kumagistrate court netitle deed yemba yavo
vamadhuku vati vachatorawo matanho ekuti vachombo vagorerutsirwa pane zvaturwa nedare
zvakasiyana mukaenda kujere kwekwaku kune nyaya yekuti haunenge usiri skuri pane anenge achikuclear apa unongobva pamba pako uchingomhanya pamapurisa ipo pamabra police station mukaziva pavarikugara paya paya nepane marba its just about 2 minutes away kuenda ku and tichadzoka kudare nenguva isina kureba kuzoti zvigadziriswe izvozvoizvo but for now chatanga tichida ndechekuti vachombo vabude vaonane nemhuri yavo kubva musi wa15 November kusvika nhasi ndo zvatatanga saka ingori strategy yemagweta muchaona manje manje atova munhu anenge achitomuka zvake achienda kwaarudi
vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita uori mukutenga imba yavo yekuglenlon muharare vachiri gurukota raiona nezvematunhu uye kushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kutora mari kubhanga reRBZ zvichakadai vaibva mutungamiri weboka revechidiki muzanu PF vakudzana yechipanga vapiwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mauto amai Mushore vati vachipanga vabhadhare ma500 emadhora emari yechibatiso uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa kaviri pazuva vachipanga vanonzi vakashora mauto zvichitevera mashoko avakaburisa vachitsoropodza mukuru wemauto munyika vaconstantino chiwenga avo vakati mauto aizopindira kana makakatano aiva muzanu PF asvika pakaomarara sekutaura kwaakaita mauto akazopindura munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye chigaro ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi